Ini ndini jonga kande miri, nchiti elu msere na uzanasi China, chivavu 26, 2016. Nyaye kushemeka kwe mari, yoramba ichinetsa munyika. IMF ino tuufumi wenyika, urukuramba uchiderira zvakanyanya munyika dzekuchamhembe kwa Afrika kusanganisira Zimbabwe. Sangano revagari vemuHarare, reHarare Residence Trust, rochema-chema nekumanikidzwa kwevagari kuti vatenge maprepaid water meters. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voregerera vasungwa vanosvika zviuru zviviri, vazhinji vacho vari vemadzimai. Tichakupai nhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League iriko nhasi. Muchirongwa cheLive Talk Women's Round Table na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuregererwa kwevasungwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave.